Awa, tinowi rirana nekutaurwa kuri kuitwa nenhume yeAfrican Commission on Human and People's Rights, Muzvare Topsy Sono, vachitiwo mukuru wenyika yeZimbabwe ngaadzamise ndangariro aregere kusumudza dhiri iri kuriita mutemo, nekuti rine zviga zvakawanda zvinovhiringa maererano nebumbiro redu remutemo, maererano nezviga zvekoko kuAfrica Commission on Human and People's Rights, zviga zvakaita sedeclaration rekufambisawo kwakanaka kwemashoko. Rine zvikurusa mukana wekuti rinokwanisa kushandiswa zvisizvo kupinda kusora mumashoko evanhu, kukanganisa kodzero yatinotiyo, right to privacy, kukanganisawo zvakare gungano kana kuti right to association.
Asika tichitaura nehurumende kana kuti negurukota rezvemitemo vaZiyambi vari kuti aiwaka vanodaidzira zvirango vanogona kuti vanhu vakawanda vatorasikirwe neupenyu, nekudaro vanofanira kuti varangwe zvakaomarara.
Zvatinongotaura ndezvekuti nyika yeZimbabwe haishandi yakazvimirira kana kuti iri island. Nyika yeZimbabwe ine mukana uyezve ine zviga zvainokwanisa kushandisa kuti inge ichiyanana nedzimwe nyika. Hazviisi mumaoko ezvizvarwa zvenyika kuti nyika ipokane neimwe nyika. Kasi nyika mbiri dzinogona kupokana, nyika nhatu dzogona kupokana. Zviri pautungamiri wenyika iyoyo kuti vagadzirise nhuna dzavanenge vanadzo.
Asi ka hurumende iri kutioka handiyo yega nyika ine mutemo wakadai zvekuti vanhu vese vangabva varwa bembera vachiti Zimbabwe iri kutonga nedemo.
Aiwa, isu tinoziva kuti kana bere roda kudya vana varo rinovapomera kuti vari kunhuhwirira kunge mbudzana. Chatinotaura isu ndechekuti mumuonero watiri kuita muzvara nhasi, hazvina kunaka kuti munhu wemuZimbabwe anzi anopedza upenyu hwese mutorongo nekuti ari kunzi ataura nechimwe chizvarwa chekune imwe nyika zvisina hurumende inenge yazvibhuyira. Kuti zvakaitika kupi kana kuti kunani ndeimwewo nhaurirano yeumwe musi. Kasi muZimbabwe inova iyo neutungamiri hwekutaura kuti tiri kuvakidzana nenyika dzepasi rose, hatidi kusiya munhu wose kana ani zvake mubudiriro yenyika. Kana youya nezvigamba zvemutemo wakaita seuyu, yaakuratidza kuti ibere roda kudya vana varo.